Vakaenda kwa vakataura nemapurisa ikoko vakangoudzwa kuti mukuona kwemapurisa ende hazvisati zvanyatsopiwa umbowo hwakakwana nokuti tezvi vanyatsoona kuti mapepa evanhu ivava vakamira sei kana chero dai vasina mapepa kuti tive tinokwanisa kutaura navo tinzwe kuti tingasvike pakuziva chokwadi pamusoro pokuti ndiwo kumusha here kana kuti kwete. Asi mapurisa anoti pane 109 maZimbabweans pakati peavo variko vakabuda mumigodhi ikoko kuStilfontein.
Kunze kwekutaura nemapurisa, muri kumbotaurawo here neivo vehurumende yeSouth Africa vachaa? Nekuti kwangu chimbobudawo nyaya dzakawanda wanda kuti vari kunzi vasapuwe chikafu nezvimwe zvakadaro.
Sezvamangoona ndozvaitaurwa nehurumende, vamwe vakaenda kumatare edzimhosva. Matare edzimhosva akativo hurumende haifaniri kumanikidzwa kuti iindise chokudya kana zvimwe zvinhu kunavo vari pasi pemigodhi. Saka kana mashoko akadaro achinge abuda kubva izeni kune vemitemo yenyika ino, hakuna zvikuru zvimwe zvamungataure kuti hurumende ingaiti, nokuti hurumende yacho inenge ichitevedza zvemitemo yavanenge vapiwa nematare.
Totarisawo vamwe vangadai vaine hama dziri mugodhi umo, vanoshanda sei ine vamiriri veZimbabwe nemuzinda wenyu? Unovakurudzira kuti vaite sei varuda kubatsirwa?
Kana pane vanoda kubatsirwa, vanokwanisa kutinyorera kana kutifonera. Sezvandotaura, takatuma staff yekuconsulate kuti vaendeko. Ndo zvikuru zvavaendera kuti vanoona kuti pakamira sei panzvimbo ipapo. Pane vokuZimbabwe here vavangakwanisi kusangana navo voyo panana macondacts? Tonzwa zvichemo zvavo toona kuti chichatingakwanisa kuti tii.